government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wemuvhuro 27 budzi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vatsigiri vavasikala vanoti vari mubishi rekuvaka kanzuru yekubatana sekutumwa kwavakaitwa nava Job Scala. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinonyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vadome makomishina anonzwa zvichemo zvavo. Sangano reShamwari Mwanasikana rinoti mazuva 16 ekurwisana nekumbunyikidzwa kwevanasikana nemadzimai hakufaniri kungova zvekutaura nemanzwi chete asi kuita zvinobetsera vanhu vazhinji vechikadzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri vaJob Scala vanoti vari mubishi rekuvaka kanzuro yekubatana kwevanhu munyika sekutumwa kwavakaitwa navaSikala. Vanoona nezvechirongwa ichi vaObed Masaraure vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa chirongwa ichi vachiti kuNamibia vanhu vatorongana zvakanaka muchirongwa ichi.
Kubva patabiwa basa navaSikala rekuorganiza solidarity yavo nyika yese, tiri kufara progress yataita so far yekutanga kugadzira solidarity council iyo ichange ichizocoordinata masolidarity activity nyika yese. Council yedu ine vanhu 3-3 pe each province vakasarudzwa kubva kuvanhu vakasiyana-siyana, mapoliticians, vanhu velabor, mastudents nevamwe. Council yedu inenge ine vanhu vanokwana 30 ichizogarawo organizer na deputy organizer. Ndo ichange ichironga mabasa ese atinenge tafunga kuita nyika yese. Tinotarisira vanhu vanenge vasarudzwa muprovinsi yega yega vatatiwavo kuti vatange kuisa maefforts ekugadzira machapters mumadistricts ese, vaise machapters nomumawards ese, kuitira kuti masolidarity activities edu ave well coordinated nyika yese inge ichidera. Tikange tati vanhu vese nyika yese pfekai black, tione nekumusha nekwamuzarabani vanhu vese vari black vachichema na comrade wiwa vachichemera vahwiwa kuti vabude.
VaMasaraure, chii chamungatudza pamusoro pezviri kuitika kuNamibia maererano nenyaya iyi?
Tiri kufara Namibia yakatotanga nyaya yavo yekuunganidza vanhu kuita maprotest. Takafara nezuro tichiona vakaungana vari muVindhoek vachisumudza maplacards vachienda kuembassy yeZimbabwe vachikumbira kuti vaSikala ngavareliswe nemamwewo madimandi avanga vainawo. Tikutarisira region yese ichange ichidera nyaya yekusunungurwa kwavaSikala inofanira kuti itekeshere pasi rese, pasina panosara.
VaMasaraure, muno muZimbabwe chii chiri kuitika nhasi maererano nenyaya yavaSikala?
Nhasi 27 November tiri kuenda kudare in solidarity navaSikala vari pamagistrate court VFC court kuchakada kota past 11, patiri kuona vachiita defense case panyaya yavari kupomerwa kuti vaisaita public violence pavakachema nenyaya ya corruption paprotest yakarongwa ya 31 July 2020 2020 yavai chema kuti nyaya kuye umpafa wanyanya munyika ngaimire pavai chema kuti kubiwa kwezvinhu zvecovid ngaumire zvarikunzi kuchema kwavaita necorruption ikoko kwaida kukoredzera mhiri shonga saka tikuda kutswa defense case mangwana tichiramba tichiti vasikala havana mhosva vasikala munhu anoda kuti nyika upfumi hudyiwe nemunhu wese kusadyiwe nevashoma munhu asinomira nevanomarginalizwa vanenge vachipesekitwa sekumira kwavakaita pakapondwa mobilesikale turamba tichiti vasikala umunhu ane mhuri yake mhuri yake yanguri yamumirira nguva refu vana vanoda kuenda kuzvikoro vachishandirwa navo tinoona law firm yavasikala chaiyo inove law firm yamiririra vanhu vakawanda vaitambudzwa nehurumende yavamunangagwa tikuona law firm iyoyo hairiana kufamba zvakanaka kubva pakavharwa vasikala tinoti vasikala vane kodzero yekuti vasunugurwe vange vachiita mabasa avo vachiendese mumwe mwe sezvimwe zvazvarwa zvezimbabwe
avo vange vari vari kutungamira chirongwa chavajobs color solidarity vaobed masaraure vari parunhare nestudio 7 sangano rezimbabwe lawyers for human rights rinoti ranyorera mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa tsamba vachivapa kusvika musi wa30 mwedzi uno kuti vadome makomishina anenge achizonzwa zvichemo zvevanhu tabata mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda kuti tinzwe zvizhinji
zimbabwe lawyers for human rights yakanyora tsamba kuna mukoma Khosa Mncube vanova gweta rezimbabwe lawyers for human rights ndo vakanyora tsamba kuna president Mnangagwa vachipa president Mnangagwa kuti vachivaudza kuti vanokumbirawo kuti vaappointe macommissioners muindependent complaints commission inebasa kana kuti sezvakanyorwa muconstitution yezimbabwe kuti independent complaints commission ine basa rekuinvestigata nekutagamuchira zvichemo zvevanhu vanenge vachiti vachinyuta kana vachiti vavhiringidzwa kodzero dzavo nevanhu vari musecurity services sector vanogona kunga vari mapurisa masoja vanhu vekumaprison guards vakumacio saka commission iyi yakatoestablishwa kana kuti yakatoumbwa pakatopasiswa mutemo muna October 2022 wekuti panga paine independence complaints commission sezvinokataurwa musection 210 of yebumbiro rezimbabwe asi kubva muna October 2022 kusvika pari zvino muna November 2023 patova negore pasina macommissioners akaapoindwa
panodiwa makomishina mangani kuti basa rifambe
kuti aite basa kuti komishina ishande panofanga paine macommissioners anotambira zvichemo izvi anozeya zvichemo izvi kana nyaya dzinenge dzaunzwa nevanhu kuti hatisi kufara nezviri kuitwa nevanhu vashandi vari kusecurity service sector sezvatiri kuona tiri kuona kuti mhosva dziri kupomerwa vanoshanda musecurity service sector dzawanda zvikuru kuti nyaya dzekubatwa kwevanhu kubhinyiwa kwevanhu kuabdaktwa kudhisapirwa kutochwa kupiswa kwevanhu kurohwa zvakawanda zviri kuitirwa vana vezimbabwe nevanhu vari musecurity service sector asi pari zvino havana recos kana kwekunomhangara kana kumhanyirira kuti tonodini tonotsvisa zvichemo izvo and yeti bumbiro rine provision yeindependent complaints commission inofanira kunge ichitoita basa saka ndo zvakanzwa munangagwa namukoma Khosa Mncube gweta rezimbabwe lawyers for human rights wanzi by 30 November vanofanira kunga vaapoenda commission
chii chinoitika kana vamunangagwa vakasaita izvi musi wa 30 November
vamunangagwa vakasaita izvi by 30 November 30 mbudzi wegore rino iri chinonga ndinodaira kuti chinofanga chiri china mukoma Khosa Mncube vakati vanenge vachizombotora mamwe matanho anoenderana ne kusam ita zviri pamutemo kusata zvinotaurwa nebombiro saka zvachaitwa namukoma kosa kuti chazviziva after 30 November asvika dzimunguva munangagwa anogona kuteerera wakapoenda commission iyoyi sezvamakaona zvavakaita wakanyorerwa tsamba negweta redu mukoma kudzaikadzere masodo apfuura nenyaya yekuti muri kuchora bumbiro rezimbabwe nekwapoenda wavalerius bande vanova mutungamiri wemauto commander wezimbabwe defence forces kuwapoenda muzanu pf politibro asi makati akaona vamunangagwa wakamhanya mhanya wachiwa after vareceiva tsamba iyi yakanyohwana namukoma alek muchere hama on behalf of mukoma kudza ekadzere saka tinodavira kuti semunhu anoti wamauyo wanofambisa mbiri yekuzviti listening president wamunangagwa tinodavira kuti pari zvino vachangoitawo futi zvinofanirwa kuitwa nelistening president nemutungamiri anoteerera kuti ashuwali zvandiri kuita izviri kunze kwemutemo webumbiro redu rezimbabwe zvokugarira maappointments oapoinda macommissioners tinodavira kuti vachadaro
avo vanga vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafuna vari parunhare kuHarare nestudio 7 Sangano reshamwari yemwanasikana rinoti mazuva ekucherechedza kushungurudzwa kwemadzimai nevechisikana e16 days against gender based violence haafaniri kuva mazuva ekutaura chete asi kuve anofanira kuve mazuva ekuronga kupedza dambudziko iri mutungamiri wesangano iri vaekitinia chifamba vanokurudzira vanhu vese kuti vapindevo mukucherechedzwa kwezuva iri
tiri kupemberera mazuva gumi nematanhatu atinoisa misoro pamwe kunyika dzakasiyana siyana tichiti pasi nemhirizhonga gore rino tiri kutarisa dingindira riri kutidaidza kuti tiise misoro pamwe sehurumende semapoka akasiyana siyana vanotibatsira nedzimari uyezve munharaunda kuti tigadzire nzvimbo dzakachengetedzeka dzevanasikana nemadzimai tinogara tichitaura kuti hazvifaniri kuitika mumazuva aya chete asi zuva nezuva tine basa rekuita kuti tione kuti sevanhurume nevanhukadzi tagarisana mune zvakanaka kuti upenyu neramangwana remadzimai nevasikana rigova nechirevo
muzvare zvifamba muri kutii pamusoro pemamiriro akaita zvonhu pamakore ose awa hapana chakanaka chatichaitwa pamusoro penyaya iyi here
tiri kuti isusu kune zvizhinji zvakaitwa mitemo yakagadzirwa nevagadziri vemutemo muno nehurumende zvakagadzirwa munharaunda zviri kubata vanasikana vedu kuti varume nevakomana vatoriwo nebasa nyaya dzemasdgs dzatinogara tichitaura vasikana vaende kuchikoro utano hunge huripo kuwaniswa kwemikana yakaenzana uyezve nyaya dzine chekuita nekuti vasikana vapiwe zvikwanisiro zvinoita kuti upenyu hwavo huenderere mberi patiri kutarisa nyaya idzi muno muzimbabwe tine agenda 2030 tine nds 1 kukurudzira kuti vanasikana nemadzimai vapiwe mikana patafura dzinotaurwa nyaya idzi hatingakanganwi kuti nyaya dziri kuvhiringidza vasikana mupfungwa munharaunda mune zvemabatiro emaoko uye mune zvematongerwo enyika chaizvo
nyaya dzamuri kutarisa dzinopinda muzvinangwa zvechirongwa chesangano reshamwari yemwanasikana ndezvipi
nyaya dzevana vari kutakudzwa mutoro yekuita madzimai vachiri vana vadiki nyaya dzezvirwere zvepabonde zvirwere zvinouya zvehiv and aids kufunganya mupfungwa nezvakasiyana siyana ngatisumudzei mazwi ivavo vari kushungurudzwa vakwanise kubatsirawo vamwe vachiri kutya kunge vanenge vachitaura. Tibatane tiri pamwe chete kuti tinge tichigadzirisa nyika yedu.
Muzvare chifamba, chamunoda kuona chichiitwa zvechimbi chimbi ndezvipi?
Tiri kuda kuti titsangoite izwi repamuromo chete, asi patiri kuita mazuva aya tiri kuti kudi, tiri kuti ngazvitangire mumba. Sevabereki, sana tete, sana baba, zviende kuchikoro sevarairidzi, sevamwe kuchikoro kuti tirikudzana kuti di, zviende zvakare kumakereke, uye vanotipa dzimari kuti vanasikana vaone mikana, vawane vashaiwe kufunganya pane zvakasiyana siyana zvingavavhiringe, tiite muonera pamwe kugadzirisa nzvimbo dzakachengetedzeka dzevanasikana.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana Mzvare Ekenia Chifamba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwazivai, kwazivai pano paStudio 7 kuti kwazivai. Ndinenge ndine chikumbiro changu kuvabereki. Vana baba nanamai, hatisi kutukana, toda kutaurirana uchokwadi. Vabereki, makaramba muchivhotera ZANU-PF. Mavhotera ZANU-PF zvinhu zvakaoma, ende zvikuwedza futi kuoma. Isu sevana vemi tiri kuno kuSouth Africa, kana kwatinenge tiri, tiri kuzama kutumiraiwo mari kuti muwane kubetsereka. So mari dzadzi dzatinotumira, imonoswa motora mari dzadzi, futi zvekuenda futi kumusangano weZANU-PF, monoswa moti idife. Pomucharamba muchati fe pacho ndepapi pacho, ndokupai mari, maunotamisa futi mari izvi. Aiwa, tinzvirewo tsitsi vana baba nanamai, hatisi kutukana. Vachamisa. Ndinoti kana dai zvichigona zvaikwanisika, matsvagawo masoja emi. Hatisi kuramba tiripo isisi takazvimirira izvozvo, kuti tive masoja emi tikwanise kubata tambo nokurumidza. Ndinotenda zvangu.
PaStudio 7 apo, makadi henyu? Aiwa, tirorarama. Inini ndiri kukumbira kuti azviite here kuti rimwe zuva motora vachabangu chabanguyo ari kurikona vachamisa, mumbowaisa patafura imwe chete muchivafunzanisa kuti uyu sezvamunongoitawo vamwe avo vanenge vari kuAmerica ikoko kana naBritain uchichi wana profesa ndondoni chichi wanotaura paredio wamunogara makainterviewa. Mumbotora vachamisa, mofonera vachamisa, mofonera vachabangu. Mumbonyatsonzwa mababa, tombonyatsonzwa ivo pachaizvo, straight from the horse's mouth. Tichinyanzwa kuti vari kumbonyatsoti kudii chaichaizvo, pavakasiyana, pavaisangana ndepapi, pavakazosiyana ndepapi, uyo achizvitaurira, uyo achizvitaurira. Ruzhinji rwenyika zvinyatsonzwa.
Mangwanana kanaka, mangwanana kanaka, mari yeZimbabwe paStudio 7. Inini ndinoda kutaurawo ndichisaidira vanonzi vaFarai Maguhu wavo pamashoko avataura anotiwo hauwani muChina kubhengi. Tikada kuti titarise pane nyaya yeumwe muChina anonzi akatopigwa mari inosvika miriyoni yanga iri mumba kuborodheuko. Imi muri kuona vanhu vari kuita mari dzavo vachinyiga mari muDzimba vasingaisi mari muDzimba. Saka do you expect kuti ikonomi yeZimbabwe inobudirira vanhu vachichengeta mari muDzimba? Hazvina sense. Ivava muri kuti mainvestors acho maChinese vari kuondonga nyika zviri pachena, but vakuru vedu kavana vachidya navo. Saka havana chavangataura, topfuura ipapo. Toenda panyaya iri kunzi kwaiyi, pane mapurisa anga achifanirwa kuinda papasout vakatombodzosekwa kuDzimba dzavo nenyaya yekuti kwai havana mainform matsva. Ingava hurumende here inotadza kutsvagira vanhu mainform, but inokwanisa kuwana mari yekuita mabuy election. Vanhu vakaita training for how many months? But my by-election aka konze gwaizvo zvipasina 2 months vatowanikwa 5 million. Hangative nemusoro unoona vakoma. Idzi mandi dzingadzibvedza.
Apo pa studio muri sei vana mukoma tanonoka wande muri sei. ZANU-PF zvairi kuita zviri kuzikanwa nemunhu wese. Sarudzo vakabirira zvatakaona. Ko kuponda vanhu kwakwezve voramba vachingoponda vanhu tozviziva ndounwe ZANU-PF kubvira makare. Ko haitsveruki yakaita sei ZANU-PF. Tarisai vanhu mapepa madegree vanawo vamwe vakaenda kuzvikoro asi vari kungotengesa mumigwagwa. Vopindazve here mugwagwa imomo kubvisa zvevanhu vari kuzvitsvagira mari. Munyika yakaoma kudai ngaisadaro ZANU-PF. Ngaitsveruke. Ari kutaurawo ndi Blessing Sauta. South Africa pano pa Emelo.
Makadini pano makadini pano pa Studio 7. Ndiri masoko anoda kuti panani panapa. Tumunyika mwedu. Mwane pendi. Pendi inopenda masoja kuti ite ZANU-PF. Yopenda mapurisa ite ZANU-PF. Yopenda majaji ite ZANU-PF. Ende yakafunda kunyepa ZANU-PF. Chikora chikunyepa. Vanhu vetriple C vari kuchema nguvu kuti vari kuurawa. Kozisizo hatisisi tinouraya saka ndiani unonge ichiura vanopikisa vanobva Mozambique here ivavo kana okay nyika iyi haichina mutemo kani yekubata zvigevenga zvemunyu zviri kuita zvinhu zvakadai kushata kudai hapana nounosungwa zvinoreva kuti iZANU-PF iyo inoita zvese izvi vanhu vari kufa kozatinei nezvekutriple C. Nekuti isusu takatarisa kutonga nyika tienda mberi. Inga nyika yerudzii iyoyo. Kudari mwana wako wafa. Waida vechinyarara here kana vachitaura manyepo. Kuti taisi triple C yaura iri yaura. Ukamukanganisa munhu umwe chete wetriple C. Ari skweri zuva riviri unenge watosumba. Paone ipapapo madhodha.
Hey, mwanani mangwanani pa Studio 7 apo. Hai ndinetwa gono acho gono mushaya chirashwa chai. Ini ndine chinhu 1 mani chinondisonga kana muchitaura chai. Sei musinganzwisiso kana vanhu tichitaura kuti musadaidze zita rekuti kwai president Emmerson Mnangagwa. Ndi Mnangagwa ED. Mukati Mnangagwa munodi pane zvamuno mune micha munowana ini kubva kuna Emmerson Mnangagwa. Pane chamunowana munobhadhagwa imi chiri mamuna hamusi straight munyepa kamuchiti kwai hamuna dira makarerekera makarereka chaiko chaiko imi kurereka kuita gakanje chaiko chaiko besides tiri kuti kwai president Emmerson Mnangagwa pari muri kunzwa kuti munoverenga zuva nezuva usiku makuseni nemanheru kuti idzi hana kuwina Mnangagwa zigorira riya pari maramba muchingotaura chinhu 1 moda kudzwa nemunhu akasenga sezimusore hama kuti bhohwa manini. Regaisi tari kuti kwai president Emmerson Mnangagwa ndi president wa Zimbabwe ina president hamuzivi izvozvo. Hai man murege kuti isonga manini.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvatika kune dzimwe nyika. Russia inonzi yarwisa Ukraine nezvombo zvemadrone nehuwandu husati hwamboonekwa kubva zvatanga hondo iyi. Hamas nezuro yakasunungura vamwe vanhu vayakanga vatapa vanoita 10 nevanomwe kusanganisira mwana ane makore mana vakasunungurwa vanosanganisiravo zvizvarwa zveIsrael gumi nezvina. Zvihuru nezvihuru zvevanhu zvakatakatidzira muguta reLondon United Kingdom vachiramba uye vachikurudzira kuti ruvengo rweIsrael rupere. Makaterera kustudio 7 tichitepfenyura tiri kuWashington DC. Mbokano nagidza zvikuru Sean Timba kanobva kuna Solomon. Sezo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vatsigiri vava Jobskala vanoti vari mubishi rekuvaka kanzuru yekubatana sekutumwa kwavakaitwa nava Jobskala vachiti Namibia yatova mberi muzvirongwa izvi. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinonyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vadome makomishina anonzwa zvichemo zvevanhu musi wa 30 mwedzi uno usati wapfuura. Sangano reshamwari yemwanasikana rinoti mazuva 16 ekurwisana nekumbunyikidzwa kwevanasikana nemadzimai haakufanirwi kupuwa ekutaura manzwi ari pamusoro asi kuita zvinobetsera vanhu vechikadzi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiya naChris Gande nenhau dzeisindebele.